Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 8 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanotsigira zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa zvekuti nyaya yeZimbabwe izeiwe kuSADC. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekukurudzira vanhu kudzidzira kuverenga kana kuti World Literacy Day. Mambokadzi Elizabeth wekuBritain vanonzi vari kurwara zvakanyanya uye veukama vatodaidzwa navana chiremba vavo. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vekumaruwa ekwaGutu pamwe nekuZaka vari kukurudzira hurumende kuti itore matanho akasimba kune vemakereke anorambidza vatendi kunobayisa vana vavo kana kuvarapisa kana varwara nechirwere chegurikwiti chiri kuuraya vana vakawanda munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekwaGutu vaEdward Chagonda vati hurumende inofanira kuisa mutemo unomanikidza kuti vanhu vakadai varapise vana pachirwere ichi.
Ichokwadi vana vari kuzirikwit chimbo magutwana teuende kubafrazi kuzvidare kwaamukwana tirizi madeure umu asi havasi kunoripotewa kuzvana vanobaiwa havasi kusuka mapose ari kubaisa vana
izvi zvatsinhirwa ona kanzurawo ward 19 kuzaka vapita imba yarwo vebato reccc
ya kuno kuzaka chirwere chegwirikwiti chinovadza kuti chatotekeshera zvo chakawanda hacho kudivire kurekana benzu uko kuward 26 chirwere ichi chirunyanya kukonzerwa kupararira kwacho nevanhu vanotendera vechipositori vasingawirirani netsika yekundorapwa kuzvipatara naizvozvo indaifunga kuti manational programs awa yegovernment wokudzivirira zvirwere zvakasiyana-siyana zvakaita fanika gwirikwiti ireri dai hurumende yaita mutemo wokuita sokumanikidzira kuti pazvirwere zvinopomeranwa kana panzi nyika yese inofanira kubayiwa like zvatakaita kucovid zvinofanira kuitwa izvozvo
vamwe vakaita saamai makao namesi muziri vemuraini rekwachipedzeze kuzaka vanoti
ya ndizvozvo vana vari kufa negwirikwiti kunyanya-nyanya vemapostori ivava ende shuwa vanhu vari kutyira kuti vana vavo zvavavhura zvikoro vondosangana nevana vemapostori vasiri kubayiwa
bazi rezveutano munyika nezuro rakabudisa mashoko ekuti vana mazana manomwe nevana 704 vakashayika negwirikwiti munyika yose kusvika musi wechipiri vana vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete 6551 vakabatwa nechirwere ichi nyika yose mutauriri webazi rezveutano vadonald mujiri vati
hurumende yakazarura mikova yekuti avo vose vanogona kunge vasinganyatsonzwisisa nyaya yekubayisa vana vadzidziswe hurumende iri kuda kwavari vachidzidziswa nekuzoitawo futi yatingati awareness dziso kuvanhu vana vose vabayiwe kambeni yacho iri kwekumadhistrict kwese
munyori mukuru musangano remubatanidzo wemapostori munyika reunion of development of apostolic church in zimbabwe kana kuti Judah Caesar vainocent chitanda vati
tinotera mutemo wehurumende mutemo wehurumende unoti kana paita zvirwere zvakadaro vanhu ngavanobayiwa machi ngavaende kuzvipatara but nyaya iripo ndeyekuti manje chitendero hatizosviki pakuda kumanikidza asi inyaya yekuti ngatichidzidzisanei nevanhu wayawaya vanenge wasi kunzwisa kana vasina ukama hwakanaka neichipatara saka as you says I think you are working on that front.
Chiremba vane mukurumbira masvingo vachitaura vakazvimirira Dr. Phineas Makurira vakurudzira hurumende pamwe chete nevemakereke kuti vabatane vavandudze zvirongwa zvedzidziso kuvatendi nevanhu vemumaruwa.
Ngatidzidzisanei kuti nhomba idzi dzinokosha zvokudzivirira izvi zvinokosha tobva tadzidzisana ende sezviripo ndokureva zviri kuitika hazvo asi zvoda kuramba zvichiodini zvichidzokorora kunofanira kuitwawo tofanira kuitawo approach iyaye advocacy through local leadership influencers anditi like kana kuri kumusha vana sabhuku navamakansila navamwe vakadaro
vamwe vagari vanoti hurumende inofanira kuisa mutemo wokusunga vanoramba kubayisa vana asi vamwe vemakereke vachiti uku kutyora kodzero dzavo hurumende yakaparura chirongwa chekubayisa vana vari pasi pemakore manomwe nhomba yegwirikwiti kuzvipatara nemuzvikoro pachena ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mtimba.
Madziziro toitwa namadhuku mutemo hauoni kuti munhu abva kupi abva kuimba.
Mashoko anonzi akataurwa nemutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly NCA vari mudzidzisi wezvemutemo muzvinafundo Lovemore Madhuku ekuti nzira yakakosha yekugadzirisa nyaya yenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change 16 dziri muusungwa dzinosanganisira mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scholar ndezvematongerwo enyika asimudza mutauro munyika vanhu vachipowa maonero avo. Muzvinafundo Madhuku vakabuda mune imwe vhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande vachitaurawo pfungwa dzavo pamusoro pekuramba nhengo dzeccc idzi dziri muusungwa uye vanonzwikwa vachitiwo kana chete bato revasungwa ava reccc rakaramba richiita zvemukonyo richiita zvariri kuita rinenge rakundikana zvachose. Vakaenderera mberi vachiti vane chokwadi chekuti nhengo idzi dziri mubato rezvematongerwo enyika risiro. Asi vamwe vanoti mashoko aya anoratidza pachena kuti matare edzimhosva yemunyika akaiswa muhapwa yezvematongerwo enyika kana achinge achishanda nemutoo wakadai. Asi vari kutsigira muzvinafundo madhuku vanoti zvakakosha kuti patsvagwe dzimwe nzira dzinosanganisira dzezvematongerwo enyika kana chete zvichibatsira kuti vasungwa ava vabude mujeri mavari. Vasikala nevamwe vavo vakasungwa musi wa14 Chikumi vachipomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga zvichitevera kupondwa kwenhengo yebato reCCC muzvarimo Blessing Ali kunyatsime kuchitungwiza uye vari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Studio 7 yaedza kubata muzvinafundo madhuku asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta vamarufu Mandevere vanoshanda nekambani yemagweta yekadzere Hungwe and Mandevere Legal Practitioners vari muHarare pamwe nerimwe gweta vari nhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavaza vari kuBritain. Tatanga nekubvunza vamandevere kuti vanoti kudii nemashoko anonzi akataurwa namuzvinafundo madhuku aya.
Madziziro atinoitwa namadhuku, mutemo hauoni kuti munhu abva kupi, abva kuimba kupi uye anogara pai. Mutemo hautarisi kuti munhu anobva kubato riki. Mutemo haunei nezvematongerwo enyika. Matongerwo enyika hapingiri pazvinhu zvinofanira zvichiita mukati medare. Asi sezvo vamadhuku mazuva ano vanenge vari padhuze nehurumende iri kutonga, vanogona kudaro zvavo vachinyatsokuziva zviri kuitika mukati zvatingazivi tose. Asi maonero andoita nemashoko avo akutsinhira kana kupa simba vaya vanotaura kuti matare edu edzimhosva anogona kudero abatwa kana kuti apambwa kana kuti akepuchiwa nevanoita zvematongerwo enyika. Ndo maonero andoita nemashoko avo madhuku akuita sehumbowo hunopa kuratidza kuti zvinotaurwa nevamwe vanonyunyuta vachiti matongerwo anoitwa nyaya mumatare oita zvekuti nyaya dzaakutongwa dzichipinzirwa matongerwo enyika mukati.
Dr. Mavaza, mashoko ataurwa navamandevere pamusoro pemaonero avo pamashoko akataurwa naprofesa madhuku munoti?
Vamandevere dambudziko ravari kuita ndekuti havasi kunzwisisa mashoko avamadhuku. Chekutanga, vamadhuku havana kutaura segweta, vakataura semutungamiriri webato ravo. Ende vamadhuku havasi pedyo nebato riri kutonga ukukurasika mukuona kwavamandevere. Chekutanga ndechekuti kana vamandevere segweta vanonzwisisa kuti dare guru munyika yeZimbabwe is the constitution is the president. President vane right yekukupa pardon, vanokuregerera, vanoida kuti usaregererwe, vane mvumo yekuti usasungwe. Ndomutemo unovabvumidza. Bumbiro remutemo yeZimbabwe rinopa president ma executive powers ari above matari. Vanogona kukuregerera emese masungwa matu ya 20 years. Kana manzi muri kunofa, vanoramba kusaida kuti haurayiwe. Vanokudza kuti makore enyu chibuda enda ekumba. Ndosaka tichita mapadhi nenguva yakasiyana siyana. Saka masoko ava madhuku vari kutiwo, kana muri bato rine hanya nevanhu venyu, taurai napurezidendi kuti dai imi mukuru madi kushandisa simba renyu rekuregerera. Maregerera vana venyu vabuda panze vane simba racho neprosecution authority because ine simba racho zvakare.
Manzwa mashoko aya vamandevere, pindura itinzwe.
Ndofunga Dr. Mavaza vari kurasika pamamiriro ari munyaya yepamberi pedare. Pari zvino vajobhisikala nevamwe vavo vekunyatsime havasati vabatwa nemhosva, havasati vatongwa kunzi vabatwa nemhosva zvokuti vazoti kune presidential pardon. Saka nyaya iyo yekuregerera kwapurezidendi yepresidential pardon haipindi apa. Nyaya iri kuda ndeyekuti vajobhisikala nevamwe vanoda kukumbira kuti vatongwe vachibva kumba. Ndochoga zvavanoda, havasi kuti havana mhosva kana chii. Nyaya dzavo hasati dzatongwa, vari kuti takamirira kuti vatongwe ngavatongwe vachibva kumba. Ndochoga zvavanoda. Ende vajobhisikara vagara vavari kumakoti, vanogara vachipinda mumakoti nekubuda vachidzokera kumakoti. Mutemo wekutongwa uchibva kumba iwari munhu bhel chakunoisirwa ndechongoti uite kuti munhu auye kukoti. Saka vamavadza vari kuti rasikei panyaya iyi. Panyaya yebhel iyi purezidendi hapana kana paanopindira.
Dr. Mavaza, hazvirakidzi here zvagara zvichichemwa nevanhu kuti matare aiswa muhapwa mebato riri kutonga munyaya dzezvematongerwo enyika kana vanhu vaakunzi mhanya yekumutungamiri wenyika kana kuhurumende kuti munge muchipiwa mukana iwe wekubvisa mari yechibatiso?
Mashoko avamadhuku haaratidze kuti mutemo kana kuti matare aiswa muhapwa nemutungamiri wenyika. Vamadhuku havana kuti kune mutungamiri wenyika ndokwavanoburitswa. Havana kuti kumbirai chibatiso kune mutungamiri wenyika. Vati edzai mamwe mazano zvikaramba toedza zvimwe taurira nai nebato riri kutonga.
Bato riri kutonga rinopinda papi, bato riri kutonga kumatarezi mosva ndopatiri kuda kunzwisa Dr. Mavhazi.
Apa havana kuti bato riri kutonga ripinde matarezi mosva, riri kutaura kuti kana mutungamiriri wenyika akashaya hanya nenyaya yekuti mutungamiriri wenyika ndiye dare repamusoro-soro kumatare emuZimbabwe. Under our constitutional, any constitutional right to say anything over a judicial matter. President vanobvumirwa. Kana vamandevere vakaverenga vanozvinzwisisa.
Vamandevere hanzi munoziva zvinotaura mitemo.
Mutemo mutorwa navamavaza unoti munhu anopara dzimwe mhosva ari panze vano dzakafanira dzirambopara anogona kunyimwa chibatiso. Asi mutemo umuredire mutemo rinoti munhu wese zvake asungwa anofungidzirwa kuti haana mhosva kusvika abatwa nemhosva. Vasikala pari zvino vasaenda kana mhosva imwe yambobatwa nayo pamhosva dzavo vachinda kudai. Kwete zvekuti vati vamadhuku vangati kuti president vangati vataure kuti vajobhozikala ngavabude votaurira dare kudaro handifungidze kuti ndo mataurira vamadhuku.
Ndoisa mubvunzo kuna Dr. Mavhaza, tingaona here ivo vebato reCitizens Coalition for Change vachitora mashoko aya vachiedza kuisa zvematongerwo enyika kuti vanhu vabuda?
Kana vane chido nevanhu vavo vanokwanisa kuti vataurirane vanegoshiete.
Vanga vari gweta vari nhengo yezano PF Dr. Simba Mavhaza vari parunare neStudio 7 kuBritain. Manzwo zvakare kubva kune rimwe gweta vachishanda nekambani yemagweta yekadzere Ungwe and Mandevere Legal Practitioners vamarufu Mandevere vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanotsigira zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa zvekuti nyaya yeZimbabwe izeiwe kuSADC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzoka kumusha nhasi kubva kuRwanda kwavanga vaenda kumusangano wezvekurima nechikafu kana kuti African Green Revolution Forum. Kunyangwe mapepa nhau yehurumende ari kurova bembera kuti vakabudirira murwendo urwu, vanopikisa vari kuti vakaburitsa pachena kuti munhu anotaura zvaasingateedzeri. VaMnangagwa vakashanyira nzvimbo yekurangarira vakapondwa muhondo yemarudzi kuRwanda, asi munyika hurumende yavo inonzi iri kupomerwa mhosva yekutumira vasori kunoputsa matombo anenge aiswa kurangarira vakapondwa munguva yegukura hundi zvikuru nemauto e5th Brigade kumateveleland neMidlands. Kunyangwe hurumende yavo ichishora vanopikisa vanosangana nevatungamiri kana vaimbova vatungamiri venyika dzakaita seBritain neAmerica, vaMnangagwa vakasangana nekumhoresana nevaive mutungamiri wenyika yeBritain vaTony Blair. Izvi zvakashorwa nenhengo yeHouse of Lords amai Kate Hoy pamwe nemapato anopikisa munyika. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Amai hoye vatiwo chiri kudiwa nevanhu vemuZimbabwe rutsigiro rwokuti paitwe sarudzo dziri pachena gore rinouya, kwete kutsigira munhu anotonga nedemo. Izvi zvatsigirwawo nemutauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mayere.
Takashamiswa vaMnangagwa vachikwadzisa vaTony Blair. Isu tinoziva kuti ZANU-PF yakanga isingatarisani kumeso nevaTony Blair, asi takuonawo kuti vachinja zvakare. Even pakukwazisana kwacho hapana chinobuda ipapo chinobenefita vanhu kana kuti munhu wemuZimbabwe, kungokwazisana. Uye tinoona kuti nyaya huru iripo ndeyekuti vaMnangagwa vari kuchikora kodzero dzevanhu. Tirikuona vaJob Sikala, vaGodfrey Sithole nevose vekunyatsime vakangosungwa. Zvinhu zvekuti dzimwe nyika dzinotarisa voona kuti aiwa vaMnangagwa vari kumbunyikidza vanhu vavo. Saka even kukwazisana kwacho hapana chinobuda chinobenefita vanhu vemuZimbabwe.
Asi mushandi mukuru mubazi rezvobudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati kusangana kwakaita vaMnangagwa navaBlair chinhu chakakosha mukuzadzisa urongwa hwavaMnangagwa hwekugadzirisa ukama hweZimbabwe nenyika dzekumavirira.
Tinovaona makore makumi maviri apera zvirango zvoupfumi zvichiripo vachisangana nemutungamiriri wedu vaMnangagwa. Munotondera kuti vaBlair aivavo nerimwe gore vakatiza kupa kunogara padhuze navamugabe kuUnited Nations Summit, asi vakasumuka pachigaro chavo vachienda kunokwazisa mutungamiriri wenyika vaMnangagwa uye nokuvayemura mumashoko avo avakaparura vachipa speech pasi rose kuti vakanzwa kunyevenuka uye vakaratidza kunzwa kufara kwazvo nemashoko ane gwara ane muono webudiriro nebasa rikuitwa na vamunangagwa.
Va Blair avo vaiva mutungamiri wehurumende yeBritain pakatanga Zimbabwe kutemerwa zvirango zvehupfumi nenyika dzekumavirira vakakwazisana navamunangagwa nezuro mushure mekunge vamunangagwa vapedza kutaura pamusangano wezvekurima uri kuitwa kuRwanda. Mushure mekukwazisana uku vamunangagwa vakanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vakafara kusangana navaBlair vakatiwo zvakaitika kare hazvisi zvinhu zvinofanira kuvamisa kuti Zimbabwe ibudirire. Mutungamiri weboka revechidiki mubato reUnited Zimbabwe Alliance vashingirai chabata vati zvinoshamisa kuti vamunangagwa vakamhoresana navaBlair asi vachigarotsoropodza vemapato anopikisa nekudyidzana nevekunze.
Saka zvatishamisa nhasi kuti vazova mhosana navo zvikapembererwa neruzhinji weZANU-PF.
Mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure
isu hatinei nekumhoresana angave naTony Blair kana nevasitting leaders edzimwe nyika. Chatine basa nacho ndechekuti ngatigadzirei urongwa hwaro hwakakwana hwekuti tiwedzere production munyika medu tisununguke mupoverty yairamba yakatibata senyika.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika varashwit mukundu vati hurukuro yekanguva kadiki yakaitika nezuro pakati pavamunangagwa navaBlair ihurukuro dzakanga dzisina kurongwa. Vakati kukwazana kwakaita vaviri ava hakuna chizhinji chakunoreva panyaya dzekugadzirisa ukama hweZimbabwe neBritain sezvo vaBlair vasisiri mutungamiriri wehurumende yeBritain. Vashauro vekumusangano uri kuitirwa kuRwanda uyu vamunangagwa vakati kusima mari munyaya dzezvekurima kurima pachicherechedzwa kushanduka kwemamiriro ekunze uye kushandidzana pamwe chete kwenyika kunogona kupedza nyaya yenzara muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi mukucherechedza zuva rekukurudzira vanhu kuti vakwanise kuverenga kana kuti World Literacy Day. Sangano reUnited Nations iro rakatara kuti zuva iri richerechedzwe nhasi rinoti pasi rose vanhu vanosvika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi manomwe kana kuti 771 million kunyanya madzimai havana ruzivo rwekuverenga. MuZimbabwe, bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat rinoti vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 97% vanokwanisa kuverenga, zvichireva kuti Zimbabwe imwe nyika iri pamusoro-soro panyaya dzevanhu vanokwanisa kuverenga. Asi mamwe masangano evarayiridzi anoti uwandu hwevanogona kuverenga hunogona kudzikira sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi zvopa kuti vana vatadze kuenda kuzvikoro. Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe.
Zuva ranhasi zuva rakakosha rinotarisa yatinoti International Literacy Day. Literacy chinhu chakakosha zvikuru kwazvo muupenyu hwavanhu. Asi tichitarisa zuva ranhasi zvinoratidza kuti madzimai akawanda pasi rese literacy rate yavo iri low.
United Nations iri kuti madzimai ndiwo ari kumashure zvakati nyanyei pasi rose, kwete muZimbabwe chete. Imbo pabataiwo ipapo zvishoma.
Tinoda kukurudzira kuti madzimai zvikuru ndiwo anofanira kunge ave ari literate, nokuti pachirungu vanotaura kuti to educate a boy or a man is to educate an individual, but to educate a woman is to educate a nation or a society. Saka vakadzi vakaimprova literacy rate yavo zvinopawo kuti society ibudirire. And kana home ina mai vakaenda kuchikoro ina mai vari literate, musha wakarongeka unozopa kuti vanavo vakure vachibatsirika namai vanenge vane literacy rate.
Zvamunokurudzirawo imi ndezvipi?
Chatinoda kunyayokurudzira ndeinonzi functional literacy rate. Kazhinji zhinji tinongonzwa kuti tine high literacy rate, for example muZimbabwe tingawane 92% literacy rate, but literacy rate haionekwi ichibatsira vanhu kana kuonekwa ichibatsira kuvandudza economy yemuZimbabwe. Saka chatava kuda ifunctional literacy rate kwete dysfunctional literacy rate.
Dr. Joe ndikubate muromo makutaura mavhoko akakura. Muri kuti here vanhu vanogona kudzidza zvigosha yamaturo vakadzidza kudaro?
Functional literacy rate inofana kuti ibatanidze kuziva kuverenga zvichienderana futi nepractical experience zvichibatanidza theory nepractice. Mumapurazi kumaruwa zvikuru ndokunoda kuti tisvitse technology yamazuva ano so that literacy rate yedu yatinayo iri functional, kwete kuti tingoti high literacy rate but isina chouviri chaunoona. Hatidi kuproducer ma educated robots, noda a functional literacy rate inopa kuti vana vaone apart kungoziva kuverenga vawanewo ma skills avanoendera nokuverenga kwavanenge vadzidza. Ndo inonzi functional literacy rate ingabatsira nyika dzakawanda muAfrica.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reptuz Dr. Takawafira Joe vari parunare kumasvingo naIvan Zininga weStudio 7. Vamwe vagari vekushurugwi kwanhema vari kuchema-chema kuhurumende kuti vawanise mishonga muzvipatara kuitira kudzivirira zvirwere nerufu zvinogona kudzivirirwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekushurugwi amaita Bita Taru vanoti hakuna rubatsiro rwakanyanya kubva kumakirinika akaita setongogara nezvamawande sezvo kusina mushonga.
Kuzvipatara hakuna mishonga. Ndo iri kunyanya kunetsa kuti tinogona kuenda kuchipatara. Unoswera futi wakangogara, service yacho iri very low. Kana tagara ikoko paunopedzisirwa masikati aya unongonyorerwa mushonga, hakuna chawawana.
Izvi zvatsinirwa namai Teresa Badara.
Kuzvipatara kwacho kwakangooma nokuti izvozvi pane vamwe vari kuinda ikoko vachinobatsirwa. Vamwe vanopedzisira vashaya chero tsono chaidzo dzokuti kana munhu aita dambudziko achida kusonwa mastichi vanopedzisira kwatombonotsvagwa anotomborara akadero. Kotonotumwa vanhu kuti chindai motsvaga tsono dzokuti munhu asonwe zvose neshinda dzacho. Saka kubatika kwacho muchipatara kwakaoma chaiko, hazvina kutombomira zvakanaka.
Mukuru anoona nezveutano mudunhu reMidlands Dr. Mary Mchekeza vaudza Studio 7 kuti titaure nevanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubazi ravo kana kuti vaizotaura nesu chete kana vachinge vapewa mvumo nevanotaura vakamirira bazi rezveutano muHarare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vari zvemutevedzeri womutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi bazi rezveutano rinogara richichema-chema kuti mari yairi kupiwa mubhajeti ishoma zvikuru. Vaimbo vagurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekushayikwa kwemishonga rakatekeshera munyika zvinoisa upenyu hwevanhu munjodzi.
Asi ndinjodzi huru yekuti makawanda akakone kuafoda zvinhu zvacho. Panguva yavanhu vachifanira kuwana betsero kubva kustate kunyika ndonguva yari kuzvipinda kutenga chakati unotenga chakati. Vamwe havatogone hama yacho yekupfuma kuenda kutenga zvinhu izvozvo. Ari muemergency aita accident yemota masucha zvamunambo vakupinda motienda unotenga iye hana hama iripo. Pane njodzi unorasirwa noupenyu upenyu hwevanhu ndobva mozoona paya vanhu vachisiyiwa vasina kusonewa vachienda kumba nemaronda avasina kusonewa. Ndo njodzi iripo zvinowedzera yatinoti motari.
Vamadzorera vativo izvi zvinogonawo kukonzera kuti vanhu vasaenda kuzvipatara vakati hurumende inofanirwa kusimudzira nyaya dzeutano.
Hurwere hauperi because vanhu kana vachiziva kuti ndikaenda kuklinika hakuna chiriko. Kazhinji havatozi kuzvika health care yacho, havaendi kuklinika kana kuhospitari kwacho, vakuzarira kumba. Saka confidence hayo mumahealth care delivery system zedu zvino yakatsikira.
Bazi rezveutano rinoti chinangwa charo ndechekusimudzira nyaya yeutano pamwe neupenyu hweveruzhinji, asi vagari vekushurugwi vanoti zvazvisi kuitika. Ndakamirira Studio 7 kushurugwi kwanhema, ndini Rutendo Mawere.
Mashoko atichangotambira anoti mambokadzi wekuBritain kana kuti Queen Elizabeth vari kutariswa navana chiremba vavo sezvo vari kurwara zvakanyanya. Vanonzi vari kuBalmoral Castle. Mashoko abva kumuzinda wavo weBuckingham Palace anoti mhuri yavo iri kushushikana zvikuru neurwere uhu. Mambokadzi Elizabeth vave nemakore makumi mapfumbamwe nematanhatu ekuberekwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanotsigira zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa zvekuti nyaya yeZimbabwe izeiwe neSADC. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gaino Gumede Saidi.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 Mpandula 2022 ngugaino Gumede Saidi endabeni zethu namhlanje. IZimbabwe imanyene lamazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele International Literacy Day. Ikomishini yeZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso ye United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazana ukuthi bangene kwezombusazwe. Indlovukazi yakweleBrithani uQueen Elizabeth II ubikwa esegula ngendlela ethusa odokotela bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. IZimbabwe imanyene lamazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele International Literacy Day. Lolu suku lwabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngenjongo yokuqhubeka kudingwa indlela yokuthuthukisa umsebenzi wemfundo ukuze kuthuthukiswe izizwe zonke zomhlaba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko owagcina ukukhijwa ngabe-UNESCO uveza ukuba inani labafika phose izigidi ezingamakhulu afica minwe mbili 771 million zabantu abadala emhlabeni wonke jikelele, inengi labo kungabesifazane, kabalabo ubuciko bokwanelisa ukubala loba ukubhala. Abogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary bathi benza konke okusemandleni abo ukulungisisa lokho kwehluleka kwabanye ikakhulu abesifazane ukuthola amathuba wokuthi bayefunda ukubhala lokuloba. Isikhulumeli salolugatsha umnumzana Taunga Nandoro uthi ukuqhamuka kwe-COVID-19 kuphazamise inhlelo zezemfundo elizweni kwabangela ukungalingani kwamathuba wokuyithola.
On this International Literacy Day, we remember that in Zimbabwe, people's lost 8.
Siyakhumbula ukuthi abantu eZimbabwe balahlekelwa zinyanga ezingu 8 zokufunda ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19, njalo kusukela ngaleso sikhathi kuze kube manje. Lokho singakavaleki isikhala sakhona kwezemfundo, ugatsha lwezemfundo ye-primary ne-secondary lwenza konke okusemandleni alo ukusivala leso sikhala.
Abenhlanganiso zabakumsebenzi wezemfundo ogoqela ezababalisi ezinjenge Amalgamated Rural Teachers Union R2s bathi kuhlezi kunjalo umhlaba wonke ukuba abesifazane, abayanga, abangawatholiyo amathuba, abakhubazekileyo labaswelayo okwedlulisa amalawulo beyibo abahlezi besalela muva kokuningi okugoqela imfundo. Umkhokheli we-R2s umnumzana Obert Masaraure uchasisa kabanzi ngalokhu.
We need to transform the learning spaces and make it government's full.
Kudingeka siguqule indawo zokufundela njalo sikwenze kube yisibopho esigcwele sikahulumende, kube ngumlando wakhe ukuyihlawulela leyo mfundo. Indlela zokuthi kuthiwe abantu babophe ziqine ziyingozi ekwakheni isizwe esifundileyo. Singaphumelela kanjani kulokho uma sisenza ulwazi kube yinto engafinyelekiyo kwezinye izizalwane? Sizama ukwakha umhlaba olabantu abalolwazi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Bhekani Nkiwane uthi lanxa yeleZimbabwe belisazakala emhlabeni jikelele ukuthi beliphumelela ekubeni le mfundo yezinga laphezulu ezwekazi le-Afrika, usesemkhulu umsebenzi.
Literacy rate yakona ifanele ikhanye ngoba kokunyiswana ayi translate on the ground la kuti sibone kuti sikhanye thina kuti siya literacy rate yetu ulele laseZimbabwe kuti kuthiwa si literacy rate ephezulu kukhanye on the ground kusuka kungakhanye ngoba uthole ukuthi thiwa amazwe amanye kuthiwa la siphezulu kulabo ngeliteracy rate ungani zibona ezabo izinto ziyahamba ziyaphambili izinto ungani zimile solo siyabe sifisa ungabe iliteracy rate le iya-translator ukuthi itshintshe impilo zabantu itshintshe ukwenza kwezinto.
Umhlaka 8 Mpandula lusuku olwakhethwa ngabohlangothi olwe-UNESCO ngomnyaka ka-1966 olokunanza ukuqakatheka kokutholisa umuntu wonke ithuba lokubala lokubhala i-International Literacy Day ukukhumbuza uzulu emhlabeni jikelele ukuthi kulilungelo lakhe ukutholiswa lolo lwazi. Udaba lokufunda ukubala lokubhala luyingxenye lweziqondiso zohlelo lwentuthuko emazweni womhlaba olwe-UN Sustainable Development Goals kanye lokuthi ifezeke leyo ntuthuko kusiyafika umnyaka ka-2030 phansi kwe-UN 2030 Agenda for Sustainable Development. EleZimbabwe lalisaziwa ngezinga lemfundo eliphezulu kusukela ilizwe lithola uzibuse ngenxa yenhlelo ezazilandelwa phansi kombuso kowaye ngumongameli Robert Mugabe eziphathelane lemfundo eyayingabhadalelwa ngaleso sikhathi. Ingcwethi zezemfundo zithi lolu hlangothi lusukelwa phanjaniswa ngezombusazwe, ezomnotho, inkohlakalo lokunye eminyakeni engamachumi amabili edluleyo. Lonyaka ilanga ele-International Literacy Day linanzwa phansi kwendikimba ethi yona Transforming Literacy Learning Spaces. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Indlovukazi yakwelebhilithane uQueen Elizabeth II ubikwa esegula ngendlela yethusa odokotela bakhe. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba uQueen Elizabeth ulabo odokotela laba endlini yakhe yokuphumula eBalmoral Castle eScotland. Useleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisificamunwe munye, lasithupha 96. Okwamanje izihlobo zakhe eziningi sezimethekelela kuleyo ndawo. Asebefikile eBalmoral Castle indodana yakhe uPrince Charles, lomkakhe uCamilla, kanye lodade wabo uPrincess Anne. Abakhangelelwa ukuba bazafika kuleyo ndawo namhla ngabazulu bakhe uPrince William loPrince Harry, abazalwa nguPrince Charles lomuyi uPrincess Diana. Kusanda kuthakazelelwa iminyaka engamachumi ayisikhombisa 70 indlovukazi yakwelebhilithane yagcotshwa. Akaziwa ukuba indlovukazi ilesifo bani. Indlovukazi ike yagula ngomkhuhlane we-COVID-19 nyakenye. Umkakhe uPrince Philip ubhubhe ngomnyaka owedluleyo. Ikomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba awabesilisa lawabesifazana eZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi olwe-United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe babe lezikhundla zobukhokheli. Kubika u-Ezra Chisa Spanda we-Studio 7.
Abanxuswe kulumhlangano wemfundiso ngabesifazane abavela kumabandla ezombusazwe agoqela ZANU-PF, Citizen Coalition for Change, CCC, MTC Alliance, labazimele bodwa. Unkosikazi Goret Mudzongo, wenhlanganiso ye-United Nations Entity for Gender Equality and Women Empowerment, abayibo abaqoqela umhlangano, uchaza ngohlelo lolu.
Inhlanganiso yabesifazane ku-United Nations izimisele ukuthi abesifazane labesilisa balingane ngoba ibona kuqhakathekile ukuthi omama bangene kwezombusazwe. Isisekelo sombuso weZimbabwe Section 17 siyasho ukuthi omama kumele balingane labobaba kuyo yonke indawo lasezikhundleni. Nxa sikhuluma ngokhetho omama kumele kube lenani elilingana lelabobaba ukuthi limele abantu. Lokhu kuyinjongo yenhlanganiso yabomama ye-United Nations Women ekholelwa kulokhu. Njalo sizabona ukuthi omama abalolwazi bazaphatheka kukhetho oluzayo.
Umnanzana atalo kutu spanda mwe commission, gender commission, esabele nisema tebele lende. Yena uti ongunye okubafuqa wenza imihlangano enje, ikuti batsabisane labesifazane ngokuqakatheka kokuphatheka kwezombusazwe.
Lohlelo olukhangele kakhulu ukucijisa abantu abangomama kwezopolitiko. Ngoba njengathi ukuthi omama basilela kuma platforms awe decision making. So thina njengecommission, njengeZimbabwe Gender Commission, siyazama sithathela umsebenzi wethu kusekelo sethu sombuso ukuthi simile siyenze indlela ezijijiyeneyo ukuthi sibone ukuthi omama labo bayaphatheka kwimisebenzi okumbe kuma kuzihlobo ezijijiyeneyo lapho okufuna idecision ebamba bona omama mathupha.
Unkosazana Princess Khumalo ngomunye wabaphatheka emhlanganweni wanamhlanje, yena nguye bandla le-MTC Alliance.
Esesikufundile kuningi kakhulu, sifunda ukuthi khonaphana abafazi balamalungelo alinganayo nabobaba ukuthi babe represented ku-politics. Akudingi ukuthi ukhulunyelwe ngubaba kuze obaba yisilabazi indingeko zethu. Thina lathi njengabafazi siyakwanisa ukuzimela sizikhulumele esikufunayo ku-politics. Sizikhulumele ukuthi sifuna ukubuswa njani, sifuna ukubusa njani. So yikho esikufundileyo khona ukuthi before we are politicians singabomama sonke. So as abomama asibiselani phansi ngokuthi lwani uvela kulelani bandla, lwani uvela before we are politicians singabomama sonke.
Oyibandla le-CCC unkosikazi Nakhumalo uthi uhlelo lolu lubavule ingqondo kodwa kuzaba nzima ukulandela konke abakufundisiweyo.
Eqinisweni angiboni ukuthi kwabanye kuyathophela ngoba sesingalo omama bathanda ukusetshenziswa kakhulu ngobaba.
Kodwa ubona uhlelo luncedile ukuthi bafunde.
Uhlelo luncedile kakhulu, ama results sesizawabona sesiku ground ngoba yiwazasitshengisa ukuthi sesithandana noma sivela kuma political parties atshiyeneyo, okusalayo singomama sonke. Inhlupho zethu ziyafanana.
Unkosikazi Trifin Mtunga owezanu PF yena uthi ujabulele kakhulu kubahlanganisile njengabesifazana ukuthi bakhulumisane njengabomama kungakhathalekile ukuthi ngwebandla liphi kwezombusazwe.
Thina ku-constitution yethu yezanu PF kukhona vele ukulinganiswa kwamathuba. Yebo singabe singakusebenzi nxa ukuthi umama besingelazibindi, kodwa khona kubhaliwe kuvele kukhona.
Kuzangena yini ebantwini ukuthi lihloniphane njengamabandla ezombusazwe?
Kuvele into esiyifundiswayo ngenxa yokuthi umuntu ngumuntu. Mina ngibone kuqakathekile, ngibone kungikhuthaza futhi ukukhula elwazini engilayo. Kodwa futhi okunye engunanzileyo esikhona khonapha, singamaphathi angu-5 kosamileyo khonapha abuye kuyona le-workshop. Kulabanye vele umuntu wakhona ungaze uvuke umkhulumisa vele akavumi okutshengisa ukuthi noma selikugqama. Sozokusebenzela.
Abesifazana abaningi bathi bafunde okuningi ngokuqatheka kwabo kwezombusazwe lokubambana kunye lokukhuthazana ukulondoloza ukuthula elizweni, ikakhulu ngezikhathi zokhetho ngaphambilini komnyaka ozayo ka-2023 ukuze kungabi lodlame. Ngimele Studio 7 kobulawayo, igama lami ngeza Jesus Bani.
Nxa besokuyisikhathi eside kwakhulunywa ngokwakhiwa kwedamu leGwayishangane kanye lempompi ezidonsa amanzi evela khona lesiyanathisa uBulawayo, umsebenzi lo wagcina usungulwa ngomnyaka ka-2018. Inkampani kahulumende yeZimbabwe National Water Authority, ZINWA, isebenzelana lenkampani eChina International Water and Electric yakwele China ukuqhuba lumsebenzi. Phansi kwalumsebenzi ontanga bezigabeni zakulo umango okwakhiwa khona leli damu bayaqakathekiswa ekuqatshweni ukuze bafundele imisebenzi yezandla etshiyeneyo egoqela ukutshisa insimbi, lokubaza lezompompi kanye lokwemba amatshe asetshenziswa ekwakhiweni. Lokhu sokunike abatsha bakulesi siqinti imisebenzi phose engamakhulu ayisificaminwembili 740 ukuze sizwe ngalumsebenzi ngokugcweleyo. Sixoxe lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo wesigaba seMathabeleland North.
Niyabonga dadewethu. Yesi kwaishangane kade yakhunjwa kasuphina ngo-1912 but coming in of new dispensation ngo-2017 kababa umnanga wahle waplan ukuthi liqalise idam lelani first brick efakwe kuleyani dam efakwe yi-second republic. And engakuthanda ukukutsho dadewethu kwale project ngiyabonga uhulumende, ngibonga lobaba umnanga. Abantwana bemabale, abantwana bewanti, abantwana bebhinga yibo abasebenza abayakhalani idam besebenza nama-China and bebafundisa imisebenzi yezandla yokutshisela izinsimbi khonaphana zokubhalansisa idam. Kule kusekulomchini inkalakatha sebezilungiselela sebezitshiselela kwaphana amapipe asuka khonaphana esiya kobulawayo amapipe inkalakatha abawalungisayo khonaphana.
Likhangelele ukugqiba nini lumsebenzi wokwakha leli damu?
Lidamu as we speak umduli walo usuku 38 meters kuya ku 72 meters and in terms of percentage iku 68% completion ukuthi sikhangelele ukuthi end of this year or early next year idamu lena liyaphela selihambisa amanzi kobulawayo. Njalo sikhangelele ukuyakheda udubo lwamanzi wokuswelakala kwamanzi kobulawayo idamu lena lingaphela and sikhangelele ukukhona phana around the dam kule irrigation engange 10,000 hectares ezavula ezabenefita abantu bewange abebhinga labelupane. Then on the way ipipeline lena yabe isiya kobusuka eGwayishangane isiya kobulawayo babe kulama pump station angu 6 kuyafakwa khona ama irrigation schemes from 200 hectares kusiya ku 400 hectares okuya benefit ama communities on the way ipipeline isiya kobulawayo.
Umnumzana Richard Moyo ngumphathi intambo yesigaba seMathebeleland North obexoxa le studio 7 ngocingo ekobulawayo. Silokhu sisedabeni lunye lwamanzi. Abahlali bemalokijini abalisa eminyela lemabuthweni kobulawayo bathi ukusilela kwamanzi kwedolobho kubathwalisa amagabha avuzayo ngoba isambuzo esisodwa kufanele sisetshenziswe imdeni emine sesisetshenziswa ngabantu abaningi okungabangela ukuthi kuqhamuke imikhuhlane. Lokhu kuvezwe inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights MIHR eqhube ukudingisisa ngalolu daba kulezo ndawo. Idolobho lakobulawayo liphakathi kokulwisana lomkhuhlane wesihudo osanda ukuqhamuka. Umqondisi walinhlanganiso uMnumzana Khumbulani Maphosa utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abahlali balindawo bafuna ukuthi bengavalelwa amanzi njalo kube lenkonxa zamabhawuza nxa evaliwe.
Besisebenzela elokitshini leminyela lelokitshini lemabuthweni esikutholileyo njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ukuthi izakhamizi zeminyela lemabuthweni zathi kusakhiwa indawo liyana yakhiwa ngendlela yokuthi izindlu ezingu 4 ziyasheya isambuzi esisodwa. Kodwa ngenxa yokuhamba kwesikhathi okokuqala ngokufa kwamathoilet akhona kwezinye indawo sekuyizindlu ezingu 6 zishiya ithoilet eyodwa. Okwesibili, izindlu lezi ezingu 4 kazilamizi kumbe ngithi izimuli ezingu 4. Uyathola ukuthi indlu eyodwa isihlala imuli ezintathu. Okucina kudala ukuthi izimuli ezingu 12 ezishiya ithoilet eyodwa. Lokhu kuba yinkinga kakhulu ngalesi sikhathi lapho amanzi eshoda ngoba izakhamizi sezixabana ngokusebenziswa kwe-toilet ikakhulu ngokushoda kwamanzi. Kulabanye abalobuchapa, kulabanye abangaziphathiyo abathina besebenzisa kubi la ma-toilet bawangcolisa bawachiye engahlanzekanga okudala ukuxabana kwezakhamizi kubangelwa yikho ukwanda kwezimuli ngoba lindawo phela yiyo echiphileyo. Izindlu zakhona lokuloja kuchiphile ayikho abantu abaningi sebehlala kulezo ndawo.
Buyini elifisa ukuthi ngabe kuyenziwa njengenhlanganiso? Kungabe kufanele ukuthi kwakhiwe kutsha yini?
Ekuxoxisaneni kwethu lezakhamizi zeminyela lemabuthweni kunezinto ezimbalwa abazikhalelayo ukuthi ngabe ziyenzakala. Khona ngokufisa kwabo bafisa ukuthi ngabe imundlu lendlu iba le-toilet yayo bathole ukuncediswa ukuze kube khona ama-toilet ngendlu ngendlu kungabi khona lokho kokwabelana ukusheya ama-toilet. Kodwa bayananzelela ukuthi leyo yinto engathatha isikhathi ukuthi ize ifike ekwenzakaleni ukuthi ibe khona. Yikho besithi kwalesi sikhathi kusesasetshenzelwa lapho bakhala ngokuthi ngabe indawo yabo iya exemptwa ku water shedding ukuthi ingasahanjelwa ngamanzi ukuze benelise ukusebenza. Bathi bona nxa lokho kusehlula ukuthi kwenziwe nangcono phela kube khona izibholane ezinenge endaweni yabo, kumbe kube khona amabhawuza abuyahle zinsuku ngensuku ukuze lawo bathola amanzi kakhulu okusebenzisa bethela ezambuzini zabo.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lo bekungumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Kulabantu abaningi asebephandle kwesigodlo sendlovukazi yakwaleBhilitane kulandela imbiko ethi uQueen Elizabeth uyagula kakhulu emzini wakhe eBalmoral Palace eScotland. Abezindaba abeReuters babika ukuba indlovukazi yakwaleBhilitane yekele ukuya emhlanganweni weprivacy council kulandela ukucetshiswa kwakhe ngodokotela. Izolo ugcobe unkosikazi Liz Truss uba umkhokheli omutsha wakwaleBhilitane ulandela ukukhethwa kwakhe libandla lakhe. Wele Milika kubikwa njalo ukuba umongameli Joseph Biden usebikelwe ngokugula kukaQueen Elizabeth. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Melika lithi lizanceda ele Ukraine ngokulinika izikhali ezibiza amabhiliyoni adlula amabili $2.2 billion. Lithi lizanika njalo ezinye izikhali amazwi atshiyeneyo ethuselwa ngele Russia elahlasela ele Ukraine ngonhlolanja. Lisithi kalifuni ukuba ilizwe leli lingene umanyano we-North Atlantic Treaty Organization kumbe i-NATO. Kusenjalo umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukarhulumente wakwele Melika olubona ngokudlelana nabanye amazwe ubekele Ukraine lapho athembise khona ukuba ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili linceda ele Ukraine ngezikhali. Inhlanganiso ebona ngeziphepheli e-UNHCR ithi abantu abaningi kuzwekazi le-Horn of Africa le-Sahel sebesuka ngobuningi babo ngenxa yokuswelakala kwezulu okudalwa yikukhudumala komkhathi. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kule ndlala emangalisayo endaweni lezi lonyaka.
Ukwethekelela kukamongameli Emmerson Mnangagwa endaweni yesikhumbuzo sabantu ababulawa ngombhuqazwe kwele Rwanda sokuphehle imbono etshiyeneyo, abanye besithi kumele azinuke amakhwapha ngombhuqazwe weGukurahundi owabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili eMidlands laseMathebeleland. Kumbiko awulobe wawutshiya eKigali Genocide Memorial, uMnangagwa uthe uyadana kakhulu ngokubulawa kwabantu bohlobo lwesithutsi abafika phose isigidi. Uthe lokho akumelanga kuvunyelwe futhi loba sokutheni. Kodwa abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bathi uMnangagwa kumele alungisise udaba lweGukurahundi alandele umzekeliso weRwanda eyalungisisa umbhuqazwe wayo. Lanxa yena uMnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa lolu daba esebenza lenkokheli yosiko, umanyano weUnited Nations uthi awusuthiseki ngendlela aphatha ngayo lolu daba. uMnangagwa ngomunye wabantu abetheswa icala lokuphatheka kumbhuqazwe weGukurahundi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lezanu PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma endawonye lokansila webandla le-CCC umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Usethusile kakhulu njengabantwana beZimbabwe ukubona umongameli welizwe eseKigali evakatshele imuseum etshengisa ngodlamo olwenzakalayo abantu bebulawa abomhlobo wesithutsi ngomnyaka ka-1994. Zwakale sola kakhulu owenzakalayo esithi kakumelanga kwenzakale nquma njalo ubhagama awenzileyo. Yebo kambe thina sithi ngesilungu kuthiwa challenge begins at home. Sifisa-ke aqala alungise eZimbabwe udaba lwegukurahundi lalo lufike emaphethelweni kwenziwe ngendlela eRwanda eyenza ngakhona. Sithemba yade bukhuluma yangakhulumi nje njengoba evakathile wafika ebekhuluma into esenhliziyweni yakhe. Sesikhangele-ke ukumbona ethendiwa ekhaya eZimbabwe ukuthi ingafika enze njani ngodaba lwegukurahundi. Lu daba sekumele lukhulunywe lulungiswe lufike emaphethelweni abayenza lesi senzakalo ukuthi lowu abantu bakheziswe indlela okumele bahleziswe ngayo, ukukhonisane umlota lapho kumele kuncediseke khona izihlobo zemuli zalaba ababulawayo kwenziwe umhlalo lakho kufake emaphethelweni.
Babuchuma, nansi indaba.
Right, ngiyabonga kakhulu. Angazi ukubana nxa umalumami uNdlovu umangele umongameli efika ku-memorial site eRwanda ukuthi omangale siyabona bakuyini inqamu lesenza into elobonto, yinto yokuqala leyo. Okwesibili, indaba yeRwanda yalungiseka lula ngoba wonke umuntu wabuya etafuleni bahlala phansi kwalungiswa, kungayenzwanga kwanothi kona i-side show kumbe lokwana okwenzela ukuthi imbonani kumbe okwenzela ukuthi kona umuntu vele uyabe vele enenjondo yakhe engafuni ukulungisa kodwa efuna nje ukubana kube ne-controversy ethize. Abanye kuyilaba abenza imali ngodaba olumhlungu olunjengolwebugrawund olwenzekala lapha esikwaziyo sonke sivelami yinje sibe nsihlobo ezathabalalayo ngesikhathi sona nesiyami. Manje thina nga udubole yukuthi kona sile-opposition engafuni ukulungiswa kodwa efuna i-grand standing ngezikhathi zonke, ngoba kathesi sikhuluma kunje ngesikhathi zikababa umgabe nainsure rating things siyakwazi ukuthi udawa lwebugrawund njalo ungakhulunywa vele lamsensasa vele ungazama ukhuma udawa lolo vele kuhle kube ngokuni. Kodwa umongameli lo okhona othina buya wathi bakithi asihlaleni phansi asikuvulele into lokhu sikukhulumeni kuhle sisikucungulele sibone ukuthi kona kathi singabamba njani sifike ngayo. Ngiyakhumbula izikhathi eziningi ebuya khonapha koBulawayo efika e-State House laphana emisa ama-stakeholders athiyethiyeneyo, izinduna, abezinkolo, amanye ama-social leaders, kugoqela ezini ama-opposition leaders ukuthi bakithi udaba lwebugrawundi silubambe njani, siluphethe njani.
Baba uNdlovu, nxa ngimthola kuhle lapho ubaba uChuma uthi lina njenge-opposition lidla ngodaba lwegugurawundi lithanda ukusola uhulumende umnankakwa lalapho kungela sidingo khona.
Umntwana owazalwa ngabo-80s usengukhulu kathesi sowakha umuzi funa lo mntana akhelayo waba labantwana. Abayenza imbonani ibona laba abangalungisisi udaba lwegugurawundi sokukhwana iminyaka engamathumi amane kathesi. Okokuthi ngaba ngabantu abafisa lolu daba lulungisiswe, ngakudala lwalungisiswa ngakuphela muntu okhuluma ngalo. Okwenza sibelethe sikhuluma ngalo, abamele amalungelo kaZulu bekhuluma ngalo, abazombusazwe bekhuluma ngalo, yikuthi alukalungisiswa. Lokho kuludaba olulokhu lumqoka, alukalungisiswa. Yikho nalungalungisiswa ngabantu kabakhulu ukukhuluma ngalo. Kulo mhlanganiso ezisebhedle likazulu ezincedisayo umphakathi wokulungisisa lolu daba bahamba bafaka bakwakha ngale bhalagwe wabuya uhulumende wezane uPFO kamnankadwa nalo bekhala eKigali wazodiliza amaplagi lana ababewayakhile. So olembonani ngubani bephakathi kwalaba abathi lolu daba lulungisise lalaba abayiwo ababulala abantu sekune-40 years lokho kungakulungisisa?
Baba Chuma, ngamafitshane akuyiphetha.
Njoba ngithilo mina ye emuva ngale akubanjwanga kuhle kwento lokho. Sukela vele ubaba uNkomo ebiza indaba ye-unit ngo-1987 sibambana sonke izaphu sibambana nezane Jongo. Akukhulunywa kuhle izinto ngoba bona abanikazi bendaba naleyana baze bazihambela bonke. Kodwa into enje ukuthi kona just because into ayizange yenze kuhle emuva akusatsho bokuthi ngakushabela ngenze kuhle namhlanje. So yikho besithi bona abasizizi better next than never. Yikho engikutshoyo mina ubana uhulumende lo mutsha okhokhelwa ngubaba uMnandaza usezamile indlela zonke ukuthi bakithi azikhulumisaneni.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga lezanu PF Central Committee, ubexoxa endawonye lo councillor we-CCC koBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu. Kumbiko esisanda kwamukela kuthiwa indlovukazi yeBhilithane uQueen Elizabeth II usetshonile. Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Singekehlukani zihlobo. singakahlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela izimbabwe imanyene lamanye amazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele International Literacy Day. Ikomishini eZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe. Indlovukazi yakweleBritane uQueen Elizabeth II ekasekho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saiding sithi kasidibaneni njalo ngo-6:30 kusasekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.